mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro chikunguru 1 2019. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Musakanganwa kuti chirongwa ichi chiri kubudiswa paFacebook page yedu izvozvi. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Nhasi vaJoshua Nkomo vanosvitsa makore makumi maviri vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inoda tsananguro pamusoro pemari inoita gumi rezviuru zvemadhora pamunhu, inonzi yakashandiswa nekanzuri kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tichanzwa zviri kutaurwa nemi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhasi 1 July tinosvitsa makore makumi maviri kubva zvakashayika vaimbo vemutevedzeri wemutungamiriri wenyika vaJoshua Nkomo. VaNkomo, avo vakanga vaine chirwere chegomarara, vakashayika vane makore makumi masere nemaviri vakaradzikwa paHeroes Acre muHarare. Vaimbo venhengo yeparamende yeZANU-PF vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe ichine zvinhu zvizhinji zvaingadzidza kubva kuna VaNkomo. Vati chishoko chavo ndechekuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nemutungamiriri webato rinopikisa vaNelson Chamisa vakwanise kugara pasi vachitaurirana pamusoro pezvingabatsira nyika sezvakaita navaNkomo nevaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Tabata vachuma kuti tunze nezvenyaya iyi.
Father Zimbabwe munhu mukuru chaizvo munhoroondo yeZimbabwe. Tinoziva tese kuti ivo vaitonzi chibhochitezi kwese kwese, zvichireva kuti vanga vari baba venyika yose. Vanga vari baba vanga vasina sarudzo pakutaura kuti uyu munhevere kana munoshona kana muvhenda kana muchii, aibatanidza vanhu vese. Saka munhu akadaro munhu asingafanhunge kuti kana ka one team kangano, especially kana tichitaura nhoroondo yeZimbabwe, ndo vanhu vakatangisa zvese kuti zvifambe sezvazviri. Tichinakangano of course tichine vamwe vekudhara vana mbuya nehanda nevamwe vakadaro, asi panguva yedu yatiurarama nhasi because kana tichitaura kudai munhu wese aurama nhasi anovaziva baba vaNkomo. Saka chinhu chikurusa chaizvo kuti tirambe tichingorangarira munhu mukuru akadaro. And izvo zviya tichirangarira kudaro, ngatirangarireiti pfungwa yekuyananisana semhuri yeZimbabwe, tichibatana chero zvikagozva sei, zvikaoma sei, let's go back tichitarisa mavalues ababa vaNkomo. VaNkomo vaigara zvichitaiwa peace, 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 peace. And ndo zvinhu zvatinoda muno muZimbabwe kuti tibudirire. Vashoma vatungamiriri vanoratidza mastraits kana kuti macharacteristics anenge ababa vaNkomo. Ndinoshuwa sei kuti dai vatungamiriri vanhasi vakapindwawo nemweya iwowo mbichana chete, tinogona kubudirira. Vababa Chamisa, baba vedu vaMnangagwa president wedu vapinde nemweyowo. Saka ndakungoshuvira kuti dai baba vaChamisawo navo vakapinda nemweya iwowo kuti ai vangatibatanei tivake Zimbabwe, tinogona kubudirira chose.
Kana makatarisa kuzvipira kwavakaita upenyu hwavo hwese vachishandira nyika yeZimbabwe, munofunga kuti denere vanga vari vapenyu nhasi vaifungei? Vaifara here nemamiriro akaita zvino munyika?
Hapana munhu angafare kana zvinhu zvisingafambe zvakanaka. Hapana munhu angafare kana kune vamwe vanhu vanoita drive ma selfish interest avo kufura nyika ndosaka ndati inini vankomo vakazvimimitisa yeti ivo pachavo vanga vatori chibwe chitenda asi vakagona kuti handingarambe ndingopikisa ndichipokana vanhu vachipera chireka ndiite sei ndidzoke hangu nditi ndobvaaizoze kuti zvinhu zvifambe zvoendere mberi saka iyoyo spiriti yavo dai vari mupenyu ndofunga dai vakatodeza vakomana vese avo kuti aiwa vakomana ko wai musingaiti sezvandakaita inini ndaigona kunge ndakaitonga Zimbabwe vatongogara vaida kuti ndiitonge Zimbabwe vana vezimbabwe vanovaida kuti ndiitonge Zimbabwe but ndakabvuma kuti aiwa chiregai vamugabe vatongi isusu tifambe seZimbabwe tichienderera mberi kusina kuteuka kweropa kusina kufa kwevanhu ndo spiriti yangaina baba vedu vankomo and dai vari vemupenyu iam sure kuti by now dai akatombovadaidza vese vanachamisa vese kuti uyai pano vafanha mukuitei apa handiyo nzira yekufambisa nyika nyika inoda leader who is selfless anogona kuti aa let me put Zimbabwe first inini ndozotevera
avo vanga vari nhengo yezanu pf vajoseph chuma vari parunhare kubulawayo nestudio 7 sangano rinomiririra vagari vemuchitungwiza rechitungwiza residence trust kana kuti chitrust rinoti rinoda musangano nevakuru vakuru veguta rechitungwiza pamwe chete namakanzuro eguta iri kuti vapiwe tsananguro yevanhu vakaendeswa kumusangano wemazuva matatu kukadoma vachipiwa mari inoita zviuru gumi zvemadhora pamunhu asi guta rechitungwiza richishaya zvinhu zvakawanda kuchinzi hapana mari mukuru wechitrust muzvare Alice Diana Kuvea audza Studio 7 kuti sangano ravo harina kuudzwa nezvemusangano uyu asi vari kukashamara kuti pane munhu akapiwa mari yakawanda achinzi anobva kusangano ravo pakuenda pamhepo tatadza kubata mukuru wekanzuro yechitungwiza pamwe chete nemunhu ane zita ratapiwa anonzi akanga akamirira chitrust kumusangano uyu tabata muzvare Kuvea kuti tinzwe nezvenyaya iyi
isu sevagari tinoda kungoti kanzuro kana zvaibvira tibudisiwo pachena mari yakapiwa macouncelors yapiwa management iyo inovei zvapane mapepa akabuda ari kutaura kuti mari yaisvika 10,000 hesusi taingokumbira kuti dai taziviswa sevagari kuti tiziviswe kuti mari yese yakune uwandu hwakadaro kuti ingonoshandiswa kumazuva matatu eworkshop isusu tichitambura muchitungwiza tisina mvura tisina pekugara uye zvekare toda kuziva kuti munhu anonzi anove akabuda zita rake kuti akainvitwa nekanzuru akamirira chitrust ndiani nekuti isusu kuboka rechitrust hatina munhu akadaro
iyo mari yacho iyi yakabva kunani yakatambidzwa ani uye yakanzi ishandiswe pai
chekutanga kune runyerekupe rekunzi vakapuhwa macouncelors nemanagement vakazvipa kana kuti vakapuhwa mari iyo yatariva inova ma10,000 ekuworkshop saka chatiri kuda isusu kuti tiburitsirwe pachena nekanzuro inova ndiyo yakaronga workshop iyi kuti vatiburitsirewo pachena kuti ichokwadi here kana vachitipa mabhuku kana vachitipa zvinotiradza kuti mari ichokwadi vakatipa mari vakashandisa kana kuti vakazvipa mari yakawanda kudai isusu sevagari tiri kuchema nekuti hatina service delivery hatina mvura kumwe nzvimbo atoona over 2 years mvura isingasvike marara asi kutakurwa vashandi vaane over 30 months vasingabhadharwe masuweji akazara isusu takagara kudai tiri kusechitungwiza tiri mushishe kuti dai tawana mari kana kuti dai kanzuru kuburikidza nemari dziri kubhadharwa nevagari yaunganidza mari takwanisa wanikwa tichivakirwawo dhemu redu kuti zvigova zvinhu zvinotirerukira ndosaka isu sevagari tiri kuda kana tiri kushungurudzika nerunyerekuperwo rwabuda rwemari kuti ngavatibudirewo pachena kuti chii chiri kuitika kana kuti vatiratidzewo magwaro emari yose yakashandiswa
mukuru wechitungwiza residence trust muzvare Alice Diana Kuvea vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7 Kunyange hazvo paine kusawirirana kwakakwana pakati pemasangano akasiyana siyana pamusoro pokuratidzira murunyararo kuburikidza nekusaenda kumabasa kwevashandi. Sangano reInternational Cross Border Traders Association of Zimbabwe rinoyambira vafambi kuti vafambe vakachenjera, richiti kana zvichigona zviri nani kugara kumba. Mukuru wesangano iri vaDennis Juru vaudza Studio 7 kuti sangano ravo rinotya zvakaitika pakaratidzira vanhu munandira, vachiti sangano ravo rakagadzirira kubatsira avo vanenge vasvika mudambudziko vachifamba. Tabata vaJuru kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Tirikuzivisa vafambi kunyanya vanofamba vachida kuyambuka mabhodha, ungave uchipinda muZimbabwe kana kubuda muZimbabwe, tichivayambira kuti vaite izvozvo neungwaru, nekuti kwadedzerwa nevetajamuka pamwe nevanoshanda navo vemamwe mapoka anokurudzira utongi hwejekerere kuti kuchitange kusingaendwe kumabasa muzuva ranhasi, musi wemande 1 July 2019.
Sangano renyu charinonyanya kutyira chii vaJuru?
Takaona kuti nguva yapfuura kwakazopedzisira kwaitraita mhirizhonga, pakawanikwa paine kuurayiwa kwevanhu, pakawanikwa paine kupiswa kwedzimotokari, pakawanikwa paine kuparadzwa kwezvitoro, vanhu vachitora zvinhu mukati. Saka ndozvatinotyira izvozvo, vafambi vanogona kupindana netsekwende yemhando iyoyo.
Munoyambira vanhu kuti vaitei?
Tinoyambira vanhu kuti vambomira kufamba, uye varambe vakateya nzeve kwatiri tichivaudza kuti zvinenge zvakamira sei. Tichatarisa kuti tine vanhu vedu vachange vari munzvimbo dzakasiyana siyana, kunyanya pamigwagwa mikuru uye mumabhodha, vachiona kuti kungave kuine mhirizhonga here kana kuchange kuine nyararo. Tinokurudzira vafambi vese kuti vagare vakateya nzeve, tichange tichivazivisa kuti zvinenge zvakamira sei, kunenge kwakasununguka here kuti vange vachifamba, uye tichashandisa nzira dzakaita sange nepfenyuro dzesina Studio 7 ana SABC, ana ENC, ana BBC, tichisanganisirawo muma WhatsApp groups pamwe chete Facebook page redu reInternational Cross Border Traders Association, tichivazivisa kuti vakasununguka here kuti vange vachifamba kana kuti zvinenge zvakaoma kuti vafambe.
Pane zvirongwa here zvamuinazvo zvokubatsira vanhu?
Zvirongwa tinazvo zvikurusa zvokuti kana kuina vanezenge vawirwa havo nedambudziko, vanoiziya namba yavanofona, tichange tichivabatsira. Asi kune avo vari kutonzwa tichitaura zvisati zvaitika, ngavagare varegera kufamba, vazive kuti hatisati tavazivisa kuti kwakasununguka kuti vange vachifamba mazuva ranhasi.
Vanenge vachida batsiro yenyu, vanenge vachida batsiro yesangano renyu, vangakubatai papi?
Kana vari muZimbabwe vanotibata pa 0772 344 076, 0772 344 076. Kana vachinge vachifona vari kunze kwenyika, ngavafone panhamba yeSouth Africa inoti +27 62 396 6158.
Avo vanga vari mukuru weInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vari parunhare kuJohannesburg kuSouth Africa neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. MuDaily News mune nyaya inoti Air Zimbabwe iri kushayiwa ndege dzayo nhatu uye inoti haizivi kwadziri. MuDaily News mekare muzvina bhizimisi Joseph Makamba Busha vanonzi vakaenda kumatare dzimhosva kuti Zimbabwe isarambidza kushandiswa kwemari yekunze. MuNewsday mune nyaya pamusoro pekurwisana pakati pemapurisa epanembudziya police station nemaCID ayo akanga achida kusunga umwe mupurisa wavaiti anokorokoza zvisiri pamutemo. MuZimbabwe Independent vakuru vakuru vemuZANU PF vakataurwa nevechidiki vebato iri kuti vanoita zveuori, vari kupomera vechidiki mhosva yokushandiswa nevamwe mubato iri vanoda kusvibisa mazita avo. MuChronicle mune nyaya yekurangarira vaJoshua Nkomo avo vasvitsa nhasi makumi maviri emakore vatisiya. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Komana. Kungoita timu yekungoriwa era komana. Every day. Komana, Zimbabwe. Nungoite nyika kungoriwa era komana. Every cup inongodzokera pekutanga. Yariwa 44-0 zvinonyadzisa. Kuriwa ngekatimu kakaruza kare. Timu yakabuda kare ndiyo timurisa. Komana, Zimbabwe. Nasi matinyadzisa mana. 4-0 era mana. 4-0 era. Musadaroma.
Mane rakanakawo vashamari veStudio 7. Ndoda kutenda hangu ndoitwa mukoma Moses ndiri paPetersburg. Ndangotaurawo zvishomanene pane zvataitibwa nevakomana nemauri yasi yedu kuEjipiti kuti hei nhasi vanenge vatisvodesa kuti titi mari dzavo dzavasina kupiwa dzaita kuti vasatamba gemu rinonakidza kudai vatitambe vatisvodesa nhasi chaiko hatizi kuti chii. Mungagona kutombotibvunzirawo kwavari kuti hei zvagona kuita sei. Tokumbirawo mukapleya woti hamwe matigonera kuti hei tofunza kuti kuzvaita sei vakomana nhasi kumwe kwese makabva zvakanaka asi pamazousvika pakupedzisira nhasi manyaya kutisvodesa.
Makadii vashamarari veStudio 7, ini zita rangu ndinoitwa Salani Stole, ndinogara kuSouth Africa kuBrit. Ndine chichemo changu chekuti Zimbabwe matambiro ayaita nhasi zvinhu zvandirwadza zvikuru zvekuti ndandisambofungirira kuti Zimbabwe icharohwa 4-0 neCongo, but nhasi ndasvika pakupirirwa tinoti pamwe tinomboblema president tichiti president haasi bhoo hapana nezvaari kuita, but zvinhu zvacho zvinobva zvatoratidza kuti isu chai chai mazimbabweni hatina kurongeka pachedu chaipo chaivo, because makochi nemaplayers acho vese ana kamabilat ana knowledge musona ndotoshaya kutoziva kuti vange vachitamba bhora rakaita sezvara nhasi. Nhasi rarwadziwa and ari mangwana beta vabve vagara vasaenda zvavo kure, because zvinorwadzisa isusu masapota tinenge takatarisa bhora iye vechiziva kuti varida kutirwadzisa beta titogadzira nyika nemari dzese dzavanoenda kutambisa vichibuda kuenda kunze kwenyika nemari vachienda kutambisa nyika ichitambura iye president ichinyatsa kuona timu yake hapana zvairi kuita michi vichinyeba kuti maorias iri kutamba bhora rekutamba bhora pasina kana nezvainotamba. Ini ndinongotokumhure Zimbabwe, sori yenyu. Zvinoitika president haana kana nemhosva, zvinoitwa nevanhu vasina kana nezvavanofunga mene zvaitamba kuti vaitamba chiko kundwa nevakadzi chaivo. Tenda zvangu ndongoti pamberi nachamisa kusvikira tatonga Zimbabwe vembi chazochinja ipapo.
Maswera seiko vatepfenyuri veStudio 7 nevateereri mose. Ini ndaswera zvangu, ndinoitwa Farai ndiri paPolokwane. Taingodawo kutaura kuti deno hurumende yedu yaikwanisa kubvisa bhondi vombosendeka varutizve mari dzavo dzemuZimbabwe sezvo nyika iri mumandondo kudai yomboshandisa US ranga ragara richimboshanda riya vashandi vohora maUS mashop vanhu votenga nemaUS. Tinoona zviri nani vechimbogadzirisa upfumi hwedu. Zvinhu zvanaka munyika, wochiunza hawo mari yavo iya yoshanda zvayo, asi zvinhu zvinonga zvanyaka munyika. Iko zvinonekoma kwakaita nyika yedu. Ndoona sekuti deno vambosendeka parutivi zvemari yavo iyi, mapepa avo anoprinda vambosendeka parutivi toboshandisa zvedu US iro riri. Ndopfungwa dzangu, ndatenda.
Makadini ko vashamarari veStudio 7, nokukwazisai nemufaro neuwandu hwenyu namabasa ose amunoita. Asi pano pane chinhu chimwe chete chandinoda kuedza kukumbirayo, hongu pa Facebook tinokubatai ko pa WhatsApp apa madiwo mambotitumirawo mashoko enyu iwawo nhau dzese idzodzo kuti tidziwanewo. Pane nguva yekuti dzimwe nguva kwatiri kunonga kusina masaisai, asi tichikwanisawo kuwana pano pa WhatsApp. Chitibatsirai tionewo mashoko nhau dzese idzodzo pa WhatsApp, nokuti redio dzimwe nguva dzanga dziri kure, totoona bedzi dzemangwanani dzeusiku kana kawani. Saka tinokumbira kuti mutombotidaro tombodzono zvedu tiri pano hedu paMozambique pano. Ndine Museyamwa Mofu Babasharo.
Mangwanani akanaka vashamari weStudio 7 vanamukomatana vakahwande. Ini ndoitwa mukoma David Nduna Njitimana, ndiri kuno South Africa, ndinogara kuChipinge kuZimbabwe. Ndinokutaura matambudziko ari kutaurwa demonstration. Zvitorinani havo kuti vanhu vagona kutodemonstrata, because zviro zvacho zvakatooma. Dai kunonga kuri kuratidzirawo zvemaonero etinoonawo kune dzimwe nyika dzetinoonawo panapa, kuti vanogona kustrika zviri pamutemo, pokutiwo zvinhu zvinonga zvakaoma. Kukumbirwa ruregerero kuti vanhu vagona kuraramawo zvakanaka. Hamuna, dai hurumende yachona yaitiuzi kuti yozovapindirawo, vasazoroviwa zvakanyanya nokuchaiwa. Tinozotiuzo kuchaiwa manji. Tinokumbira apo dai vangasa kuchitorawo Wonderport. Tatenda. Ndiri kuno South Africa musocha nguve.
Ava vange vari vateereri veStudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asine yechokuita neStudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu paWhatsApp nhamba dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Tinokumbirazve kuti musatuka vamwe, uye meseji dzenyu ngadziite pfupi. Tina mameseji akawanda kuno akarebesa, mamwe anotukirira atisingakwanisi kushandisa. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano revana chiremba vemuSudan rinoti vanhu vashanu vakafa nezuro, vamwe vazhinji vakakuvadzwa zvikuru, apo zviuru nezviuru zvevanhu vairatidzira muSudan zvichiti hazvisi kuda kutongwa nemauto. Varatidziri ava vanoda kuti mauto akabvisa vaOmar al-Bashir pachigaro vape masimba ekutonga kuvanhu vasiri vechiuto. Mapurisa vanoona nezvokupinda nekubuda munyika kwevanhu kuMexico vanoti vadzorera kuHaiti vanhu makumi masere neumwe vange vachida kunotsvaka upoteri kuAmerica. Vatori venhau vanoti vanhu vazhinji vaedza kutiza kubva mundege iyi panhandere yendege, asi mapurisa akavakurira mushure memaawa mana. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. VaDonald Trump nezuro vakave mutungamiriri weAmerica ari pachigaro wekutanga kushanyira North Korea pavakasangana nemutungamiriri weNorth Korea vaKim Jong-un pamuganhu weNorth Korea neSouth Korea. Vatungamiriri vaviri ava vakabvumirana kutangidza zvekare hurukuro pamusoro pezvombo zvenuclear dzakange dzambomiswa. Asi vezvematongerwo enyika muAmerica vanoshora vaTrump vachiti zvavakaita hazvina zvazvinobatsira, vachiti vaTrump vaingoda kuonererwa vachitorwa mifananidzo navaKim. Thank you.
Garai kambare dumondo, na vachitepo ikambare dumondo, vatakawira ikambare dumondo, moyo wangu wotashe. Vatongo garai kambare dumondo, na vachitepo ikambare dumondo, vatakawira ikambare dumondo, moyo wangu wotashe.
Aiwa, tinorangarira baba Joshua Nkomo pazuva ranhasi, tinongovimba kuti vakazorora zvavo murugare. Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa zvanga zviri munhau. Nhasi vaimbovemutevedzeri womutungamiriri wenyika vaJoshua Nkomo vasvitsa makore makumi maviri vatisiya. Chitungwiza Residence Trust inoti inoda tsananguro pamusoro pemari inoita gumi rezviuru zvemadhora pamunhu inonzi yakashandiswa nekanzuru kuendesa vanhu kumusangano kukadoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Só com isso.